Vachivhura zviri pamutemo musangano wekuziya matambudziko nezviminga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuafrica weafrican economic conference muhaboroni guta guru rebotswana nemuvhuro vaboko vakati kutsiura nako vatungamiri kwakakosha
we would be our own worst enemies if we do not step up call each other out where we have to as leaders and this has been one of the problems
vatungamiri zvakakosha kuti tipote tichitsiurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisi kira muto mufuso iri ndiro rimwe dambudziko guru ratinofanira kugadzirisa
kurudziro iyi haisi itsva vaimbova mutungamiri wenyika yesouth africa vatabo mbeki nevaive mutungamiri wenigeria vaolusegun obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri venyika dzemuafrica vapote vachitsiurana nekudzoredzana kana kuti african peer review mechanism izvi zvaiitwa kuti africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure asi sezvirongwa zvakawanda zvaafrican union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi vaboko vakatiwo hondo dziri muafrica dziri kudzorera budiriro kumashure
ending armed conflicts which hinder development
kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga
sangano remaamerica reafrica center for strategic studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna gunyana gore rino kuti vanhu vemuafrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidzwa kuenda muupoteri nekuda kwehondo chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta refrancis town uye chichirarama nechamukainyama vathompson gachange vagamuchira kurudziro yavaboko nemaoko maviri
saka isu hatifani kurarama upenyu wekungovanherera munyika dzevamwe isu toda kuzokuro kumusha towako zimbabwe yedu asi tinotya but kutya kwacho kuchapera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pauniversity of botswana dr david mandianike vanoti shuro yavaboko inogona kunge yopedyo nekuitika nekuti kwava kusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu resouthern african development community kana kuti sadec
musadec mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda vachitora zvigaro pane mukana wekuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oro maopposition parties aakuramba achiuya achizochallenja maexisting political parties which have been fairly dominant political parties
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutsiura kunoti netsei sezvakabuda musarudzo yemuzimbabwe yegore rapera apo vaongorori vesarudzo vesadec vachitungamirwa nezambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka zimbabwe nezambia zvakabva zvava makara asionani asi muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe valazarus pauti vanoti kurudziro yavaboko haisi nyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira
nyika nenyika dzine mafambisiro adzinoita zvinhu zvayo kana takatarisana nezvematongerwo enyika kana takatarisana nezveupfumi hwenyika saka dzimwe nyika hadzibvumidzwi kunge dzichipindira munyaya idzodzo
vasauti vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsiurana kwacho vakawanda vanoti kutadza kutsiurana ndiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seafrican union nesadec musangano waafrican economic conference wakarongwa nebhanga reafrican development bank rakabatana nesangano reeconomic commission for africa kana kuti eca nereunited nations development program kana kuti undp ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.